Niroda kutanga ne kukutenda eva kandemirine kutipa mkana uno wekutaura nemi. Icho kwa deche kuti vashandi ve mabengi vari kunyunyuta zvikuru ne mari yavari kutambiriswa ima RTGS ne vashandiri vavo. Icho kwa de kuti mabanga muZimbabwe havachatambirisi vashandi vavo mari inokwana. Asi mabengi wayo ari kuita mari. Iyo yema US dollars yacho nokuti vashandi ndio vari kuigadzira vari kuitambira vachicharge ma US dollars mune basa ravanenge vachiita. Chimwe chiri kunyanyorwadzawo zvakare ndechekuti iyo vakuru vemabhengi vacho vari kuzvitambisa mari yekuAmerica asi havasi kutarisa vashandi vepasi.
Mati masvitsa here chikumbiro chenyu chekuti vashandi vatambiriswe nemari yekunze kune vashandiro?
Chikumbiro chekuti vashandi vemabhanga vatange kutambiriswa nemari yekunze yekuAmerica takachisvitsa kuvashandirwi gore rakapera muna 2021. Asi takapedza gore rese tichingokakavadzana ivo vachiti havana mari uye vachiti tine chibvumirano chatakaita makore apfuura chakaitwa muna 2011 chavari kunguramba vakatsikirira kuti aiwa tinobhadharana nemari inflation ya December. Saka naizvozvo gore rakapera muna 2021 hapana chatakabvumirana ende nyaya iyoyo yaapamberi peMinistry of Labour. So gore rino tiri kuti hatisi kuramba tichingokumbira uyezve hatisi kuda kuramba tichingokakavadzana navo. Saka tichaita zvese zvatinogona kuti tishandise mamwe matano kuti tinge tichiwana mari iyoyi.
Ndeapi matano angatarisira kutorwa nevashandi panyaya iyoyi vamutemi?
Gore rino ra 2022 tiri kuti sevashandi vemumabhengi tatambura zvakwana hatichada kuramba tichishandiswa senhapwa vashandirwi vemabhengi vachiramba kubhadhara mari inokwana. Naizvozvo kana kutaurirana takagara patafura kwaramba tichatora hondo yedu kuenda kumabhengi akasiyana siyana tichinyunyuta tichiratidzira ikoko. Tichatevera vashandirwi vemabhengi kunzvimbo dzavanogara avo vanozviti vanonamata tichavatevera kumachechi avanonamatira avo vanonwa doro tichavatevera kumabhawa kwavanonwira avo vanotamba gofu tichavatevera kwavanotambira gofu kusvika vaona chiedza. Ndo zvatichaita gore ino ra 2022 tiri kuti satambura zvakwana.
Zvii zviri kudiwa nevashandi panyaya yemihoro iyoyi yavari kuti varoda kuti vange vachipiwa nemari yekuAmerica?
Vashandi vemumabhengi vanova nhengo dzedu dzeZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAU vari kuti kuvashandirwi tidzoserei patakanga tiri tichiri munguva iyo taitambira madhora ekuAmerica pasati pauya RTGS dollar. Panguva iyoyo mushandi ari pasi aitambira mari inoita iyo 985 US dollars. Saka nhengo dzedu dziri kuti vashandirwi ngavatange kutibhadhara mari idzodzo kuti vatidzosere patakanga tiri RTGS dollar isati yauya.